Jeremia, chitsauko chemakumi maviri neina. Shure kwokutapwa kwaJehoyakini mwanakomana waJehoyakimi mambo weJudha, pamwe chete namachinda, navavezi navapfuri vesimbi veJudha vachibviswa kuJerusarema vachiendeswa kuBhabhironi naNebhukadhinezari mambo weBhabhironi, Jehovha akandiratidza tswanda mbiri dzine maonde dzakaiswa pamberi petemberi yaJehovha. Imwe tswanda yaiva namaonde akanaka kwazvo akaita seaya anotanga kuibva. Imwe yacho yaiva namaonde akaipa chose zvokuti akanga asingagoni kudyiwa. Ipapo Jehovha akandibvunza achiti, "Uri kuoneiko, Jeremia?" Ini ndakapindura ndikati, "Maonde akanaka acho akanaka kwazvo, asi akaipa acho akaipa zvokuti haangadyiwi." Ipapo shoko raJehovha rakauya kwandiri rikati, "Zvanzi naJehovha, Mwari weIsraeri, sezvakaita maonde aya akanaka, saizvozvo ndicharangarira zvakanaka vatapwa vakabva kuJudha vandakatuma kubva panzvimbo ino ndichivaendesa kunyika yeBhabhironi. Meso angu acharingira kwavari nokuda kwokunaka kwavo, uye ndichavadzosazve munyika ino. Ndichavavaka uye handingavakoromori, ndichavasima uye handingavadzuri. Ndichavapa mwoyo wokundiziva kuti ndini Jehovha. Vachava vanhu vangu, uye ini ndichava Mwari wavo, nokuti vachadzokera kwandiri nomwoyo wavo wose. Asi sezvakaita maonde akaipa, iwo akaipa kwazvo zvokusagona kudyiwa, ndizvo zvinotaura Jehovha, saizvozvo ndichaitira Zedhekia mambo weJudha namachinda ake navaya vakasara muJerusarema. Kunyange vakasara munyika ino kana vagere muIjipiti, ndichavaita chinhu chinovengwa nechinhu chakaipa kuushe hwose hwenyika, chinhu chinoshorwa neshumo, chinhu chinosekwa nechinotukwa kwose kwose kwandinovadzingira. Ndichavatumira munondo, nzara nehasha pamusoro pavo kusvikira vaparadzwa kubva panyika yandakavapa ivo namadzibaba avo.”